Yeah. Yee. Ha. Gava musa mupe chin, kana vakatakwa gava vanorasa hunhu. Musa mupe kapu pano siye sina chinhu. Mubate manigas anobatwa mbame munhu. Mabe mama stop from a loc, domo kakuza kakulumisana rex. Takatombo tima tina kuzeta mapex. Makatadza basa makakoshesa zvesex. Chumba takachengeta sikumba taida rex. Vakashaya zvekukira katitara mapex. Narudzi nemanigas ane mushonga masocks. Vaida gocha huku vakaita chicken pox. Dombo makarova asimatanga nerocks. Kipeka maprobis kipa sabu dembox. Ona makusega asi life nemajokes. Bariro iva nemutsvairo inotsvaira munhu. Vaida kuganza mberi kwangava pira song. Sazvitema shuma mzina bhutsu dzakaboka. Feeling like Josepha pakatengeswa jaya. Zvebirira ndaramba izvi maya. Zvesungwanana ofisa mayaya maya. Lady abhi dhimi ndijiitisa naya. Zvesungwanana ofisa mayaya maya. Lady abhi dhimi ndijiitisa naya.
Down ndiri kupisa majizi dzakupirana. Poto yakupisa e beans dinomenyana. Gara uri smart nyangwe nuns dzakusemana. Notadzo ikwira e keg yakupfinyama. Solid in a stripe, what if I sing both? To inject my lines, maybe I seem dope. Ndamanyira patience ndikazojuma faith. Faith kuita grass is something I didn't hope. Baby usafambe nene kanone mamood. Cause a lot of girls wanofunga ndiri good. Togonongokiswa pene vanorasa hunhu. Sako sazofula ndidi kuzobatwa ngunhu.
Gava musa mupe chinhu, kana vakatakwa gava vanorasa hunhu. Musa mupe kapu pano siye sina chinhu. Mubate manigas anobatwa mbame munhu. Mabe mama stop from a loc, domo kakuza kakulumisana rex. Takatombo tima tina kuzeta mapex. Makatadza basa makakoshesa zvesex. Chumba takachengeta sikumba taida rex. Sazvitema shuma mzina bhutsu dzakaboka. Feeling like Josepha paka tengeswa jaya. Zvebirira ndaramba izvi maya. Zvesungwanana ofisa mayaya maya. Lady abhi dhimi ndijiitisa naya. Zvesungwanana ofisa mayaya maya. Lady abhi dhimi ndijiitisa naya.